Studio.
Ndakula life really easy. Ndakamboga kubachosi. Ndakamboga pamwe ngosi. Ndoda kuripa. Anakusiva kuti yaive nguva. Tanga wambo tenga wangu kuti usazodzipa. Shanda shanda wangu tsvaga bega ndimbo dipa. Usaite nungo pamwe chatasa kushungo. I'm on my way up. Kuyedza uchinja upenyu. I'm on my way up. Kudzinga namozeze. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way.
Ndichita zvinhu zvangu maishora. Oh, nasina kupisa makutoma. No, Mwari mani bless, amen.
Manga memory pi. Manga memory pi. Ndichiona moto. Ndichiona ndondo.
Change your opinion.